Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu gumiguru 30, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu 20 nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere nemazana matatu nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 8349.
Taona kuti nguva yari yekuva tinopindwa because isusu takatanga kutaura nawo since titange kuvhura zvikoro but hapana reply.
Vadzidzi vemuzvikoro zvepasi nhasi varatidzira pamuzinda webasi redzidzo yepasi vachikumbira kuti hurumende idzore varayiridzi muzvikoro.
Zvamamboita tazviona, zvaitwa nevamwe vese tazviona. Machera gomba pakati, iroro gomba roda kufutsirwa. Nyengo ripo pazuva ranhasi ndekuti gomba rakachehwa, rorasa kuti vashandi vehurumende vararame zvakanaka, roda kufutsirwa. Saka nei hurumende takavaudza, tikawirana kuti musangano uchange uriko musi womuvhuro watakatarisa uyu.
Vashandi vehurumende vari pasi peApex Council vari kutarisirwa kusangana nevamiriri vehurumende nemuvhuro unouya vachimutsiridza nhaurirano dzemihoro nemashandiro evashandi pasi peNational Joint Negotiating Council. Studio 7 inotarisa zviri kuitika musarudzo dzemuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu 20 nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere nemazana matatu nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 8349. Richizivisa veruzhinji nezuro, bazi rezveutano rakatiwo vanhu 20 vakabatwa nechirwere ichi nezuro uye vanhu vagara vari munyika uye munhu mumwe chete achinzi akabva kuBotswana. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri pamazana 242 sezvo pasina munhu akafa nezuro. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvinomwe nemazana 564 kana kuti 7864 zvichitevera kupora kwevanhu 10 nevapfumbamwe nezuro vakare. Vanhu vachiri kurwara munyika yose vava 243. Johns Hopkins University inoti vanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose vadarika 445,041 zviuru kana kuti 45,170,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika 1,100,073 kana kuti 1,183,000. Vadzidzi vemuzvikoro zvepasi nhasi varatidzira pamuzinda webazi redzidzo yepasi vachikumbira kuti hurumende idzore varayiridzi muzvikoro pamwe nekuti bvunzo dzekupera kwegore dziendeswe mberi sezvo pasina kudzidza kuri kuitika muzvikoro. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzi varatidzira ava vange vachisanganisira nhengo dzeparamende yevechidiki, nhengo dzemakanzuro yevechidiki pamwe nesangano revadzidzi ava rinomirira vatungamiriri vevadzidzi muzvikoro. Mutauri weparamende yevechidiki vaJaden Christopher Mutasa vati vakatumwa nevadzidzi muzvikoro zvese munyika kuti vasvitse zvichemo zvavo kugurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema. VaMutasa vati zvichemo izvi zvinosanganisira kuti varayiridzi vadzoke muzvikoro.
Hatisati taredzi, hatisati tagadzirira kuti tese kuti nyore maexamination. Saka tirikukumbirisawo kuti mutibatsireko kuti tivoice out teachers chemo zvedu kwavari. Tirikukumbirisawo kuti hatisati taredzi. Tirikukumbirisawo mudzosowo kuti vafundisi vedu. Nekuti hapana chatinganyore tisina mufundisi wedu. Ndozvatirikukumbirisawo kuti mutibatsirewo varayiridzi vedu vari kudawo kubatsirwa. Isuwo tirikudawo kubatsirwa. Hatirangana kutumwa neMD.
Vamutasa vati akandike kutanga vadzidzi vemuzvikoro zvepasi vachitora matanho akadai nekuti bazi ravo harisipindura matsamba enyunyuto avakatumira kumuzinda webazi iri pamwe nemahofisi ebazi iri mumatunhu ese gumi munyika. Vatiwo kana vamatema nehurumende vakaramba vakaomesa musoro vacharamba vachiratidzira nemusi wechishanu masvondo ese.
Havangarambe vachimhanya. Every Friday mwana wese anenge ari panapa apa tatoti tisu Students Board nechine Junior Parliament asi tichange tine mafaces anosvika ku 30 atichange tiri pano tichikumbirisawo kuyapleader kwavari kuti vatibatsirewo. Tine 30 mafaces atikuronga mwana wese, mwana wese tude Zimbabwe wese.
Mumwe mudzidzi tinotenda wata wekukuwadzana East audza Studio 7 kuti vadzidzi varatidzira nekuti pave nemwedzi miviri bazi rezvedzidzo risiri kupindura zvichemo zvavo.
Taona kuti nguva yari yefu asina kupindura because isusi takatanga kutaura nawo since titange kuvhura zvikoro but hapana reply.
Mutauriri wedzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti vanzwa kuti pane vadzidzi vambosvika pamahofisi avo asi vakarambidzwa kupinda mukati. Vati havaonise kuti vadzidzi ava vanomirira vadzidzi vese vanodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu vari kunyora bvunzo gore rino.
Zvino tikada kutedzera vana gumi nemashanu vanenge vangorasiko gwara vouya pamberi pe bazi reMinistry of Primary and Education Head Office vachisimudza tumaplacards twavo. Ndofunga kunenge kwakurashika.
Vatiwo vanoziva zvichemo zvevarayiridzi uye nyaya iyi yave kugadziriswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Varayiridzi vakawanda munyika vanoti havachakwanisi kuenda kubasa nekuti mari yavanotambira haichakwani kuti vaende kubasa. Mune imwewo nyaya, bato reMDCT iri kufanotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe neZuro rakadoma nhengo dzaro dzichatungamira makomiti mana mudare reNational Assembly. Vapita Moyo ndiwo vatora chinzvimbo chakasiwa navaCharlton Wende kuCommittee Information, Communication and Technology. Muzvare Yvonne Musarurwa ndiwo vave sachigaro wecommittee yenharaunda nekushanyirwa iyo yakasiiwa naMike Consilia Chinanzvavana. Kwozotiwo Sipo Makone ndiye ava sachigaro wecommittee yezvekuburiswa kwemashoko iyo yakasiiwa navaPrince Dubeko Svanda. VaWende, vaSvanda naMike Chinanzvavana vakadzingwa mudare iri nebato iri. Mai Lindwe Maposa ndivo vave sachigaro wekomiti yedzidzo yepamusoro uye vari kutora chinzvimbo ichi kubva kuna vaDaniel Molekeli. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Makateerera kuStudio 7 tirikutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6175 ne 7255 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa chelive talk tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 am kana 4930 kHz.
Vashandi vehurumende vari pasi peApex Council vari kutarisirwa kusangana nevamiriri vehurumende nemuvhuro unouya vachimutsiridza nhaurirano dzemihoro nemashanduro evashandi munhaurirano dzinenge dziri pasi peNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC zvichitevera kuendeswa mberi kwemusangano wanga uchitarisirwa kuitwa nhasi. Mutevedzeri wemunyori mukuru weApex Council vaGibson Mushangu vanoti musangano uyu uri kuitwa kuburikidza nesangano ravo iro rakangosva hurumende mushure mekuona kuti paita gomba pakati pevashandi nehurumende iro rave kuvatadzisa kuti vasangane. vamushangu vanoti kuti vagadzirise dambudziko iri kutenge vachiita misangano. Mamwe mapoka evashandi vehurumende akaita sevarairidzi akatotora matano ekusaenda kumabasa achiti nhengo dzavo hadzina zvikwanisiro zvekufambisa. Vamwe varairidzi svondo rino vatosvitsa masvondo mashanu vatanga kurangwa mabasa kubva pakavhurwa zvikoro musi wa28 Gunyana. Vashandi vehurumende vari kuti vanoda kuti vapiwe mari inoita $500,000 ekuAmerica kana kuti US$520 pamwedzi kuti vakwanise kurarama. Masangano anomirira varairidzi ari kuti anotarisirawo kuti hurumende icharatidzawo chido chekuti varairidzi vadzokere kumabasa kuburikidza nekuvabhadhara mari yavari kuda iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi munyori muboka Republic Service Commission Ambassador Utaunashe vazivisa nezvekuendeswa mberi kwemusangano uyu kuburikidza negwaro ravaburitsa. Asi vamushangu vanoti vazvipira kufushira gomba riri pakati pavo nehurumende kuburikidza nekuita musangano weNational Joint Negotiating Council uyo unoitwa zviri pasi pemutemo.
Dare rinoona nezvekuti vanhu vataurirane pakati pevashandi vehurumende nehurumende nderipiko tozongona kuti Apex Council. Saka zvakadaro tana kuti kumwe kwese kwatamboenda nako hakuna kumwe kwaunza minduro patafura kuti vana vedu vakwanise kugura musuwa, vana vedu vakwanise kudya chingwa. Tinobva tati isu seApex Council ngatidzokere kuhurumende tinoti hurumende, zvamamboita tazviona, zvaitwa nevamwe vese tazviona, machera gomba pakati, iroro gomba roda kufutsirwa. Nyaya ingoripo pazuva ranhasi ndeyekuti gomba rakachehwa rotarisa kuti vashandi vehurumende vararame zvakanaka roda kufutsiwa. Saka nei hurumende takavaudza tikawirirana kuti musangano uchange uriko musi womuvhuro watakatarisa uyu, toona kuti upenyu nekugara kwevashandi vehurumende kungasimudzirwa sei. Asi tinotarisira kuti hurumende pari zvino iri kuuya nemhinduro ichatambirwa nevashandi vese vehurumende.
Imi sevashandi zvii zvamuri kuenda nazvo makapakata mumusangano?
Isu hatina zvizhinji zvetinoramba tichareva panyaya yetinoda kubva kuhurumende isu. Takagara tareva kare kuti mihoro yeye mugore ra2018 ikangodzoswa pamazana 522 mari dzekuAmerica. Tinorarama zvakanaka pasina kuti nhasi tadzoka kuti musangano ngautange, musangano ngaudzokorokwe, musangano naimi mari haichatengi, mari yapera simba. Izvozvo zvikangogadziriswa kunyange hurumende ikati mari haisviki, ikava nenzira gwara rinotaridza kuti mari iyi tichambokupai ino, mangwana tosvisa apa, mwonzi unouya tosvisa apa, tova negwara rakajeka rakanyoranwa pasi. Hatirambe izvozvo asi kuti tifambire murima ndozvinhu zvinogona kutinetsa. Asi pari zvino tomutarisa kuti hurumende yaona kuchema kwevana vayo, yaakutisvisa patakafanira kunge tichisvika. Tiri kutarisira kuti tichanonzwanana pamusi womusangano womuvhuro iwoyo.
Munotarisira here kuti mune chamunobuda nacho mumusangano uyu kana kuti uchangoitawo semisangano mimwe yamagara muchiita isina pundutso?
Zviro kwazvo zvinotaridza kuti tichabuda nemichero yakaibva kubva muhuru kuredzi zvizere, nekuti tinotarisa kuti zvabuda mumapepa nhau pari zvino zvinotaridza kuti mhuri yevanhu vanosvika vatanhatu kuti irarame upenyu hwakadzikama inoda zviuru 10 pamwedzi mumwe chete kuti irarame. Ofu wichi izve tikatarisa vashandi vehurumende vari kuhora mihoro inosvika iyo zviuru 12, kureva kuti hazvichatokwani pakurarama kwakadzikama.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru weApex Council vaGibson Mushangu vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zvakatarisira kuvhota musarudzo dzichange dziri kune musi wechipiri dzekutsvaga mutungamiri mutsva pakati pavaDonald Trump veRepublican Party navaJoe Biden veDemocratic Party. Pastor Rebecca Makai vekereke yePraise Covenant International Church avari kuMinnesota vanoti vari kukurudzira vatendi kuti vabude vachinovhota svondo rinouya. Vanoti vakatanga kunamatira sarudzo idzi kare uye vane tarisiro yekuti Mwari vachaita kuda kwavo. Vanotiwo pane zvizhinji zvinokwanisa kudzidzwa neZimbabwe kubva pane zviri kuitika muAmerica pamusoro pemafambisirwo esarudzo nekuremekedzana kwevanenge vachikwikwidza. Ngatinzwei huru kure yavaita naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7.
Katarisira kuti mwari vanotipindira munyaya elections tikunamata tikunamata takatanga kunamata kubva kare hatina kutanga nhasi tikunamata chiteerera tichikurudzira vachenji kuti vavhote vabudira ende vanovhota hatisi kungonamata chete asi kunamata tichitarisira kuti vanhu tive tinoita.
Tinotarisa kuti pari zvino pane kwatingati kutatsurana pakati pava Donald Trump nava Joe Biden, va Donald Trump vari vema Republican nava Joe Biden vema Democrats. Ikoko kwamuri zvakamira sei?
Ndikangoti chinonetsa isusu sevafundisi hatigone kuti uyakanaka yakapasi. Tinokurudzira vanhu vatende kuti ngatitarisei zvakanaka totarisawo zvakashata uye kuti zvatingati izvi zvinokudzisa zita ramwari ndezvipi uye zvinoitawo kuti mwari agofara nesu kana tichinge tichiita chinhu chii. Ehunde tinotarisa zvakawanda, tinotarisa kune kutatsurana kwakadaro toonawo zvakanaka zvinoita vana vaBiden, totarisazve toona kwavaTrump zvavari kutaurawo zvakanaka, then taakuchizonamata kuti mwari titibatsirai kuti munhu anokwanisa kuti aende kuda kwenyu panyika pano mberi pavaviri ava kuti vanhu vagove nerugare ndeupi. Ndiwo matarisiro atinozviita, hatingovhoti nekurudzira vanhu kunovhota asi tinovakurudzirawo zvakare kuti vave vanhu vanotarisa pakati pevaviri ava vaBiden navaTrump asi tonamata kuti Mwari atipe gwara rekuti saka kana munhu uchivhota unonovhota sei.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe pane zvamuri kuona zviri kuitika imomo nomuAmerica panyaya dzesarudzo?
Chandinofunga chandinoona ndechekuti chinokosha vanhu vane kusununguka kutaura zvavanoda pasina kumbunyikidzwa, pasina kumanikidzwa, pasina kudzvinyirirwa. Uye kuti chinhu chinokosha chandakanyanya kudzidza pamaamericans ndechekuti kana vari paTV vanotatsurana vanoti iwe wakadai iwe wakadai wakadai, asi kana pane zvinhu zvinotaura nyaya yeamerica vanouya pamwe chete vomira pamwe chete votaura nezvi rimwe chete. Izvozvo zvakandishamisa zvikuru sei pandakaona kurwara kwakaita President Donald Trump, mashoko akaburitswa navaBiden nezvakaitwa navaBiden zvakatipa mucherechedzo wokurakidza kuti vatungamiriri vane maturity, vatungamiriri vane zvido zvenyika pamwoyo yavo. Saka ndochi chikurukuru chandinoti dai nyika yeZimbabwe taidzidza kuti tiri maZimbabwens, taidzidza kuti vanhu ngavasununguke kuteedzera bumbiro remutemo.
Vanga vari Pastor Rebecca Makai vachitaura vari kuMinnesota naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anoita zvemabhizimusi muAmerica ari kudira mabhiriyoni akawanda munyika dzekuAfrica achisima upfumi kuitira kuti Africa isimudzire upfumi hwayo. Izvi zviri kusiyana netsika yekare apo America yainge ichipa rubatsiro chete. Asi mibvunzo iripo ndeyekuti mabhiriyoni emadhora akaiswa muAfrica achapa pundutso here? Gore rapera America yakadyara mari inodarika mabhiriyoni makumi maviri nemaviri munyika makumi matatu dzemuAfrica iyo yakashandiswa mabhizimusi madiki neari pakati. Izvi zviri kuitwa pasi pechirongwa cheProsper Africa. Sangano rinoona nezvekubuda nekupinda kwevanhu munyika pasi rose reInternational Organization for Migration riri kubatsira vatyairi vemarori muKenya nekuvaongorora kana vaine utachiwana hwecoronavhairus senzira yekusimbaradza kukura kweupfumi munyika dziri kumabvazuva kweAfrica pamwe nedziri pakati peAfrica. Nyika idzi dzinosanganisira Rwanda, Uganda, Burundi, South Sudan, Kenya neDemocratic Republic of Congo. Mutongi wedare ramagistrate nhasi abvumidza vachuchisi vehurumende panyaya iri kupomerwa nhengo yesangano reZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya kuti vapikise chikumbiro chekuti muzvare Rushwaya vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Zvakadai muzvare Rushwaya vave kupomerwa dzimwe mhosva mbiri pamusoro pekuedza kuburitsa goridhe munyika zviri kunze kwemutemo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
mutongi wedare vangoni nduna vatura mutongo wekuti vachuchise venyaya iyi vabvumidzwe kuchinja mabatiro avo enyaya pachikumbiro chamuzvare rushwaya chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vachuchisi vakambotanga vachiti havasi kupikisa chikumbiro chekuti muzvare rushwaya vatongwe vachibva kumba kwavo, asi vakazochinja izvi vachiti vakange vave nombo wekuti nyaya iyi yaiva nevanhu vakawanda mairi, zvinoratidza kuti kuparwa kwemhosva yavari kupomerwa kwakanga kwakarongwa zvemhando yepamusorosoro. Vanduna vatidarirawona zvakakodzera kuti hurumende ipe zvikonzero muchikumbiro chizere chekuti sei ichiti muzvare rushwaya vasabude muusungwa, vachiti danho iri rakanakira kuti nyaya iyi inyatsotongwa zvakanaka. Zvichakadai, muzvare rushwaya vave kupomerwa dzimwe mhosva mbiri pamusoro peyavanga vainayo yekunzi vakaedza kuburitsa goridhe munyika zvisiri pamutemo mushure mekubatwa kwavakaitwa nemuvhuro panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport vaine goridhe rairema makirogiramu matanhatu. Muchuchisi wenyaya iyi vagarudzo Ziya Duma vaudza Dare kuti muzvare rushwaya vave kupomerwa zvakare mhosva yekuedza kupa mapurisa mari yevhara muromo mushure mekusungwa kwavakaitwa pamwe nekuwanikwa vaine goridhe vasina mvumo yekunge vaine goridhe iri. Pane vanhu vatanhatu vamiswa pamberi pedare vachinzi vane chekuita panyaya yekupomerwa muzvare rushwaya. Vanhu ava vanoti vaAli Mohammed, vane kambani yeAli Japan 786, vaStephen Tserai, vanove musori, vaGift Karanda, avo vanonzi vainyepera kuzviita musori pakaparwa mhosva, navaRafios Mufandauya, avo vave kupomerwawo mhosva yekuedza kuburitsa goridhe iri zviri kunze kwemutemo. Mapurisa maviri anoti vaDouglas Shoko navaChimhungu vamiswawo pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekunzi vakachinja zvaive mumagwaro ekuendesa vaMohammad kudare, vakasiya vaMohammad vachienda kumba kwavo vasina mhosva yavapomerwa, zvinonzi nevachuchisi kushandisa hofisi yavo zvisirizvo. Vaviri ava vakatarisirwa kudzoka kudare nemuvhuro apa vakatarisirwa kusvitsa chikumbiro chokuti vatongo vachibva kudzimba dzavo. Vaziya Duma vati muzvare rushwaya vakarongana vaMohammed kuti vaburitse goridhe iri vachishandisa rezinesi rekutenga goridhe rekambani yavaMohammed yemuno, vachinosiya goridhe iri kukambani yavaMohammed iri kuDubai. Vaziya Duma vati pakasechwa kuhofisi nekumba kwavaMohammed kwakawanikwa magwaro akafanana neaiva namuzvare rushwaya pavakasungwa, asi gweta ravaMohammed vati naShetanyanyiwa vaisa chikumbiro kudare chekuramba kuti vaMohammed vaiswe paremand vachiti vaMohammed munhu anotoshandira kambani iyi saka vanga vasingafaniri kuve musungwa, asi kuti hurumende yanga ichifanira kuvaunza kudare vakamirira kambani iyi. VaTanyanyiwa vati nyaya yekupomerwa vaMohammed inofanira kuraswa sezvo vaive vasipo pakabatwa muzvare rushwaya vachida kubuda negoridhe iri munyika. Nyaya iyi yanzi igodzoka kudare nemuvhuro. Izvinoreva kuti vasungwa ava vachange vari muusungwa kudzamara chikumbiro chavo chokuti vatongo vachibva kumba chanzwikwa nedare. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, mumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe, avo vanoti vakatochwa muna Chivabvu vaine dzimwe nhengo mbiri dzeMDC Alliance dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vari mumaoko ehurumende vamiswa pamberi pedare zvakare nhasi mushure mekupiwa masamanisi nehurumende. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vati muzvare Mamombe vanofanira kunoonekwa neumwe dhokotera wechitatu kuti vanokodzera here kumira mudare kuti vatongwe, mushure mekunge mamwe madhokotera maviri ehurumende akambenga ati muzvare Mamombe vatange varapwa vasati vamiswa mudare. Gweta ravo advocate Tavani Mpofu vatsinira zvaitika mudare.
Zvanga zvaitika vamupiri wemhosva vaReza vauya vakati vane chikumbiro chavanacho kudare chekuti honorable Mamombe watinomiririra vaende kunoongororwa nevamwe chiremba, isu sevamiriri vavo taisa pachena kuti zvose zvaida kuitwa zvanga zvataurwa nedare zvanga zvaitwa changa chakuitwa nhasi navaReza. Kwanga kwave kuda kuti vaite kuti mutongi vadzokorore kuita zvinhu zvavakambenge vaita, saka zvazoitika ndezvekuti mutongi vaterera zvose zvataurwa nemapato vaterera ndokubva vati tichadzoka kudare musi wa3 mbudzi na 11:15 ndopavanenge vachiisa mutongo wavo pachikumbiro chaiswa nevamupiri vemhosva.
Nyaya iyi yanzi ichadzoka mudare musi wa3 mbudzi apo mutongi wedare akatarisirwa kutura mutongo wake pachikumbiro chasvitswa navaReza. Ichi ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
nhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket nhasi chasimudzira nzira yacho yemakwikwi e2023 World Cup nekutamba zvinonwisa mvura kunyanga hazvo chazokundwa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi charo hacho nePakistan nemaruns 26, asi vaona mutambo uyu vari kubvuma kuti Zimbabwe yatamba zvinonwisa mvura zvekuti ingadai yakunda. Pakistan ndiyo yatanga kurwisa na nebhora ndokusvitsa maruns 281, asi Zimbabwe yarwisa semvumba kudzora utungamiri uyu ndokukandawo maruns 255. Mutambi Brendan Taylor ndiye aiita mashiripiti neukanda maruns 112 achibatsirwa na Wesley Mandevere uyo akanda 55 pamwe na Craig Evin uyo akanda maruns 42. Kunyange hazvo maruns aya asina kusvitsa pakukunda, matambiro aya ari kuratidza kuti ramangwana rakajeka kana Zimbabwe ikaramba yakadai. Izvi zvave kureva kuti Pakistan yave kutungamira Zimbabwe 1-0 mumitambo mitatu yezuva rimwe, asi muteveri wemachevrons muzvare Shamain muti wekuziva vari kufara nechikwata chavo vachiti ivo chinokwanisa kukunda mumitambo miviri yasara.
Uku ndo kunonzi kutamba uku, vakaramba vakadai so pamitambo yemiri yasara vanotowina series yese.
Mitambo mitatu yezuva rimwe iyi ndiyo yekutanga mugungano rezvikwata 13 rakavambwa reSuper League iro rave kushandiswa senzira yekuenda kuWorld Cup. Zvikwata zvinomwe zvichapedza zviri pamusoro mugungano iri pamwe neIndia ndizvo zvichabudirira kuenda kuWorld Cup zvisina kutamburira. Zimbabwe nePakistan dziri kusangana zvekare musi wesvondo vazopesira mazuva matatu emakundano aya musi wechipiri svondo rinouya. Asi muongorori wemutambo uyu vahardships parirerwa vanoti Zimbabwe inokwanisa kukunda mumitambo miviri yasara nekukunda mumitambo yemazuva matatu uyu. Vanoti nezvaitika nhasi izvi havasi kutya mumitambo yasara.
Aiwa, pasi tagara tiri kutongohwina, hatinangana fresh. Timu yedu yezi hatitongohwina, hatinangana fresh kana dirikana kana. Hatitombovhunduka this time.
Pakistan iri kudawo kukunda mumitambo iyi kuitira kuti isaremerwewo nekubudirira kuenda ku-2023 World Cup. Vakapedza mitambo yezuva rimwe iyi, zvikwata zviri izvi zviri kusangana zvekare mumitambo yemat20 iyo iri kutanga musi wa7 mbudzi. Mitambo iyi ndiyo yekutanga munzira yekuenda ku-2023 World Cup iyo ichaitirwa kuIndia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitika musarudzo dzemuAmerica pamwe nenyaya yehuori uri kuitika muZimbabwe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu 20 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere ne3,449 kana kuti 8,349. Vadzidzi vemuzvikoro zvepasi nhasi varatidzira pamuzinda webazi redzidzo yepasi vachikumbira kuti hurumende idzore varayiridzi muzvikoro. Vashandi vehurumende vari pasi peApex Council vari kutarisirwa kusangana nevamiriri vehurumende nemuvhuro unouya vachimutsiridza nhaurirano dzemihoro nemashandiro evashandi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.